Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, January the 16th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at the court's hearings of 25 members of the Citizens Coalition for Change, CCC, who were arrested Saturday in Budiriro, Harare, for allegedly attending a gathering that was not sanctioned by the police. Those arrested included Nkomba legislator Amos Shibaya, a minor, and an 83-year-old man. Zimbabwe anti-riot police barred a journalist from the private media from entering the courtroom, but journalists from the government-owned media like ZBC and The Herald were allowed to see the court proceedings. The court will hear the bail application of the accused tomorrow. Nasi tiri kutarisa zvanga zvichiitika kumatare edzimhosva uko mumiriri wemukoba muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Shibaya nedzimwe nhengo dzebato iri makumi maviri neina vamiswa pamberi pedare zvichitevera kusungwa kwavo nemugovera mumusha webudiriro muHarare. Vanhu ava vakasungwa vanosanganisira murume ane makore makumi masere nematatu ekuberekwa nemwana mudiki. Mapurisa arambidza vatori venhau vemasangano akazvimirira kupinda mudare iri, asi vatori venhau veThe Herald neZBC vabvumidzwa kupinda mudare iri. Vatsigiri veCCC varambidzwawo nemapurisa anga akapakatira zvombo kupinda mudare. Izvi zvashorwa nenhengo yeCCC uye vari mumiriri weHighfields muparamende vaHepmo Chidziva, avo varambidzwawo kupinda mudare. Let's now hear from the CCC Member of Parliament, Hepson Chidziva of Highfields, talking about not being allowed to go into the court proceedings today in Harare. Avo vanga vari vaHepmo Chidziva, mumiriri weHighfields muparamende, vachitaura na Frank Chikore weStudio 7. The interim spokesperson for the Citizens Coalition for Change, advocate Fazai Mahere, raised concern about a minor child being part of those arrested and allegations of women being molested by the police. Let's hear what she had to say.
So we have just adjourned the bail and remand hearing for the Budiru 25. A number of concerning issues were raised by the lawyers, including the fact that a minor child, a minor girl, was part of the arrest at 25, and the fact that the police officers were also manhandling the women, and there were complaints about inappropriate sexual harassment of the police officers who were alleged to have been drunk and sprinkling alcohol on the accused person. What this demonstrates beyond any doubt is that there is nothing legal about this arrest. It's an arrest that was calculated to politically persecute our members. We all know that this was an internal meeting to which the Maintenance of Peace and Order Act simply does not apply. It was not open to members of the public, and yet we see four police lorries storming the home of a private citizen. That's simply unconstitutional, and that's going to be the basis upon which the remand and the bail application are opposed. We want to emphasize that as the CCC, we are continuing to see an escalation of political violence by ZANU-PF. We saw what happened in Murewa last week. We are seeing what's happened in Budiru today. There are also complaints about what happened in Bare. We also what happened in Nsiza and Matogo, all across the country, Chumanzu, Buchu, Mberengwa, almost every province. In fact, every province of the country, we are seeing these escalated incidents of violence. We've said we want elections, we don't want war.
That there was the CCC interim spokesperson Fadzai Mahere speaking with Studio 7's Frank Chikore. Now let's take a short break and we'll be right back.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
For a perspective on this issue, we're joined by our guest, Godfrey Kura, one of the Citizens Coalition for Change. We're also trying to get hold of our guest from ZANU-PF. But I'll start off with you, former Honorable Krawone. We're seeing what is happening in Zimbabwe regarding some of your party members being arrested and then taken to court. We saw some of them standing in court today. What's your view?
What we are seeing in Zimbabwe is something that we have never seen before. We all know that a private meeting cannot be applied for. If you want to hold a private meeting, an internal meeting, you don't apply the way you apply when you are applying for a public gathering. So to me, I was surprised to see people being arrested for holding a private internal meeting at someone's house. And the police had the guts to arrest people during the internal meeting. And on top of that, there is a minor. And the police of Zimbabwe, they don't even care that they're actually ruining that child's life. They're actually traumatizing that child. And very innocent soul. After all, I think as we move towards elections, I'm seeing this escalating each and every day, and I think something should be done to make sure that these things will not escalate and continue happening as we move towards elections. Because as long as this is happening, we are guaranteed as Zimbabweans that we will not have a free election. We will not have a fair election. That election will be marred by violence and massive rigging. My understanding now is that the police of Zimbabwe, it behaves like an extension of ZANU-PF. And if they continue doing that, You know, Mugaisa kitipa kona, as soft as it is, the cat is so soft. But Mugaisa pakona, Mugaisa nizira, you know, pizera ya kumarai. This is what I'm seeing happening in future in Zimbabwe. People will be fed up, life of a corner, to the extent they would have asked the Ukraine, they will retaliate.
Tinomboona kuti imi makambowanikwawo muchisungwa apo manga muri kushanda muri kumasvingo muri kanzura mukagara muchizarira. Tiri kunzwa madzimai ari kuti haana kubatwa zvakanaka muchizarira umo, vakawanikwa vachimbunyikidzwa kodzero dzavo, vachibatwa pasina kunaka nezvimwe zvakadaro. Imi munoona sei vanhu vanobatwa sei muzvizarira umo, nyanya avo vanobva kune zvematongerwo enyika?
Wangu waita a prisoner asungiwa politics.
Mm-hmm.
Your treatment that you are given in prisons is totally different from how the robbers are treated. It's totally different from how my rapists are treated. Unotitwa sekuti ndione mhosva yakakura just because wakangowana kuchadzisa meeting. And then the treatment you don't put into which you don't have to wear a moon, because you don't have to wear a moon. It's, you know, it's not what does, it's not gumbura. Because I remember when I was in prison,
mm-hmm.
they received a message, oh, we are hearing you guys, you know what they did the following night, mm-hmm. it was in winter, torera magumbeza and aifuga akanditorera majuice and aipeka hanzi akasiya nere pajere and everything, so that varatidze kuti no, we are not treating this guy with my soft gloves, you know. So the treatment they are not poor is different, and you feel so discriminated because sometimes vasumba vanotora mira kutaura newe, even magadi chira kuna anaitaura newe, you become so segregated. Ane mapere mbudzi.
Mhm. Tombotarisa zviri kuitika kune madzimai aya vari kutaura ivo kuti havana kubatwa zvakanaka. Pane here zvavanogona kuita kuti vawanikwe ivo nyaya yavo ichiferefetwa kana kuti vabatwewo zvakanaka kana uri musungwa?
Yeah, that is the problem with our police services in Zimbabwe. They are not professional.
Mm-hmm.
But the only way is to let the court know, because obviously they'll go to court, is to let the court know that they were sexually harassed while in prison, and the court must take action. And after they are released, there are more steps which they can take, legal steps. I think the lawyers will know very well what action should they take. But a lot should be done to make sure that those culprits must be brought to book.
Mm-hmm. Tombotarisa kuti takatarisana netsarudzo iro gore rino. Munoona kusungwa kwevanhu vachinge vari padzimba sezvataona zvichiitika kuchiwedzera here kana kuti zvakamira sei?
Like I said, this is just the beginning. We are 6 months before elections, and this is now happening. So imagine what will happen when you are about 3 months to go or a month to go to the elections. So I see this escalating by each day. I see this escalating by each day because the NPF is trying by any means to try to intimidate people.
Mm-hmm.
They're doing this on purpose. They want to intimidate people. Vada kuvhundusira vanhu, vanhu vachiri tinozosungwa. Vada kuvhundusira vanhu, vanhu vachiri tinozorohwa. Vada kuvhundusira vanhu, vachiri tinozourayiwa. So that the opposition haiwani kuipa ground, and people obviously will not respond to my calls, opposition, because vanhu vachiri tinozorohwa. This is their agenda. So this will escalate. This will escalate as we move towards the elections.
Please hold on, stay on the line. I have a live caller. I have a reverend on the line all the way from South Africa. Hello, Reverend Makadi Enyu.
Bush Makadi Enyu.
Aiwa, tiri wadi. Tukutaura na Reverend Ani.
Reverend Marira.
Murikupi, Reverend.
Ndiri ku Rustenburg, ku South Africa.
Taurai tinzwe, Reverend. Munoona sei zviri kuitika izvi zvatiri kuona kuti vanhu vari kusungwa vachimiswa pamberi pedare nezvimwe zvakadaro?
Ya maonero angu ini ndinoona riri dambudziko kuvana veZimbabwe because takatarisana nemaelections. Vanhu vazhinji vanotya kuita sarudzo yavo yavanoda uyezve kutsigira musangano wavanoda pavanodira uyezve pachena nokuda kwokutyisidzirwa. So ini kufunga kwangu ndinoona sekuti pane zvinofanira kuitwa tisati tapinda musarudzo kuitira kuti vanhu varegedze kutya because as by the look of things nevanhu vari kubatwa hapana tinogona kuencourage vamwe vanhu kuti hatinogona kumira nemusangano because vanhu vese vari kungotya looking at the situation yana honorable Job Scholar even vakasungwa recently you can see kuti kwatiri kuenda kwachona vanhu vazhinji they are going to be afraid even to vote chaiko chaiko especially kumamisha. I was home I think last week.
Zvamakaona
vanhu vari kutyisa zvakatowanda.
Mamuri kuarea ipi?
Ndanga ndiri kumasvingo kwagutu.
Kwakamira sei kumasvingo?
Tiri kuitika nechekuti maall vest nemasoja vari kuitisa musangano vachimanikidza each and everyone anogara munharaunda and vari kumanikidza tichibudikidza nemasabhuku kuti kana ukavhotera mumwe musangano siri ZANU-PF unodzingwa muguta, unodzingwa muraini kana kuti hauchatenderwi kugara munzvimbo iyoyo uyezve vakakuziva vanonge vachitokutretena kana kuda kukuuraya.
Saka vanhu vari kuzvitambira sei imi pamakasvika ikoko vari kuti chii?
Chinotoitika ndechekuti nyaya yachona inototyisa kana kutaura nezvayo even nekumba chaiko chaiko kwatinenge takaenda isusu kumareserva kwedu vanhu vanototya kana kutaura nezvemusangano hapana anogona kunzwa saidi rake chairo chairo tongoripo nechekuti vanhu vanenge vachingodifenda kuti aiwa musangano wezano wakanaka because vanhu havakwanisi kutaura chokwadi chaicho chaicho zviri pasi pemwoyo wavo because vanenge vachingotya kuti tikazwikwa tichitaura because vanointimidatiwa kunzi nemafoni enyu tinomarekodi nezvamunotaura kudzimba kudzenyu tinozviziva. So vanhu havakwanisi kutaura zviri pamwoyo pavo ende havakwanisi kuita sarudzo yavo. So zvinongozongopedzisira zvakuitika ZANU inongopedzisira yakuhwina kumaruzevha nokuda kwekuti vanhu vari kutongotya kurohwa kana kuurayiwa kana kuita sei.
Saka imi sevafundisi pane zvamuri kuita here panguva ino pamunee muri kumakereke uko?
Tatinongoita chete kungonamatira free and fair election. But nekuziva kwatinongoita nekuti nyange uri mufundisi including our opposition leader is also a pastor but there's nothing that he can do because the regime is very rough and they are trying by all means kuti munhu wese aite fear. That is why they are pushing my arrest but we keep on praying kuti zvinhu zvifambe nenzira yamwari but mwari wedu zvida hatakwi at the end of the day maresults achazongobuda ari right.
Thank you so much there Reverend. If you can just give us your last word before you go.
Chandongoda kukurudzira vana veZimbabwe ndechekuti ngatishingei ngatirambi takashinga kana zvichinetsa kuenda pamusangano let your vote be your secret but vote for change because it's time for change.
Thank you so much there Reverend. We have our guest Godfrey Kuraone of the Citizens Coalition for Change. We're still trying to get hold of Mr. Regis Charumbira of ZANU-PF or a member of ZANU-PF. He had promised that he was going to be on the show, but I understand the lines are not going through. So I'll come back to you, Mr. Kuraone. Vakuraone manzwa zvanga zviri kutaurwa nemutereri abva panhare mungati chine zvavataura.
Chandainga kufara mashoko avo ndechekuti zvichirema zvichigozha Zimbabweans tofanira kutsungirira. Munoona zvinoita kana mukwidza unoshura matero. So vana veZimbabwe tinofanira kushingirira because patasvika ndo mukana watinawo wekupedzisira, ndo mukana watinawo kuti nyika ino isununguke. Nokuti kana kuona vanhu vakuita violence kudai vari kuona kuti paground hazvina kuvamirira musha nokuti vakasadaro vanopira nokukasira because they don't have anything to offer to the people of Zimbabwe. They don't have anything new to promise the people of Zimbabwe. They've been in power for more than 40 years. So hapana mamiracles avanogona kuzoita kana zvitsvaho vachaudza vanhu because vakataura vakaudza vanhu zvese vachamufai magetsi iko zvino hakuna vakati tichakupai mabasa iko zvino hakuna vakati vanasiyesi vachavhura maindastri akatowedzera kuvhara vakati fizi vana chikoro vachapinda chikoro mahara fizi ikwira every day.
everything which they promised on my elections, they are doing exactly the opposite of what they promised. So they know very well that they don't have nothing to offer to the population of Zimbabwe. They have nothing to offer to the Zimbabwean people. So the only thing and the only way to maneuver in this political field is to use violence.
Mumbo batamakadaro honorable kuraone ndiramba nchiti honorable ndakangana kuti makasiya basa reukanzura kudhara asi regaiti
once a soldier always a soldier
regaiti vodzoka kwamuri titi manzwa zvanga zviri kutaura muteereri ari kuti iye kunzvimbo dzakadai semasvingo vanhu vari kutounganidzwa vachityisidzirwa nezvimwe zvakadaro asi ndandiri kushuvira kuti tinge tiinewo vezano pf kuti vatipewo divi ravo kuti zvakamira sei asi tiri kuedza kuti tivabate asi tombonzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona sei imi munobva kumasvingo zvii zvamuri kunzwa
kumasvingo Israel Bagutu ndinorangarira mazuva apera awa datina kanzaro unzi Bernard Chimwango was beaten nevanhu vezanu p f nakanzeraro unzi Wycliffe Matindike vari kudzingirwa everyday nevanhu vezanu p f vachivatumira matrets vachiita sei and there's also violence irikuitwa kumaordinary citizens ekwagutu. So a lot is happening in Gutu. Masvingo ndingangoti Gutu is the most assessed right now. So a lot is happening in Gutu. But what I can urge the people of Zimbabwe is kuti we need to defend and protect ourselves. We can't fold our hands.
Asika ipapo vakuraone vanhu vanoti imi vakuraone muri kutaura muri kuamerica uko asi zvinenge zviri kuitika pamba chaipo kana kuti pagraund zvakasiyana pane kuti uyezve hatikurudzire mhirizhonga mungati chii ipapo
isa hatikurudziri mhirizhonga zvachose but the natural course inongokuudza kuti kana munhu akauya pamba pako achida kupisira imba unoita sei. Obviously, hautarisi kuti achipisa imba. So that's exactly what I'm saying. Kuti aiwa ZANU PF havafani kupinda sekuti vakabva kudenga vakabata maputi dzekuvhundusira vanhu. Aiwa, there must be human. Kuti nesuwo tirambe tiri human. Like I said before, kuti kana chiti ikaiswa mukona inopedzisira yagumara. At the moment, vanhu vachakadzikama. At the moment, vanhu vari kufunga kuti what is happening. But there shall come a time. Yekuti vanhu vanoti, aiwa, hatisina kwekuenda. Toita sei.
Please hold on, Mr. Kuraone. Let me take a live caller from South Africa. Hello, caller, makadiko. Aiwa, tinofara. Tiri kutaura nani muri kupi?
Mutaura naShoni ndiriko kuSouth Africa Port Elizabeth.
Taurai tinzwe mukoma nenyaya iyi yezviri kuitika panyaya yekusukwa kwevanhu uyezve kumiswa pamberi pematare.
Ndinoda kutaura pamusoro penyaya iyi ndikurudzira zvikuru zvako mapurisa enyaa kuti zvavatongi vasingatarisi kuti munhu ari kubvamba mani zorwadziwa kuuisa nenhengo dzedu dzese. Zvinkoreshe dzivanikwa dzichisungwa apa dzichiita misangano zvinotibata zvikuru.
Aiwa mashoko akanaka chaizvo, tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka. Thank you so much. There, hearing from our caller, he's saying that the police should not be looking at whoever does something, is whose house they're coming from. He says he's, you know, he's aggrieved that the opposition is facing the wrath of the police at the moment, and he's totally against that. That's his contribution there to our caller. Makuraone, mamuri kunzwa zvanga zviri kutaurwa nacaller, munoti chiiwo ipapa?
Yachini chinosungudza munhu wose kuti mutemo hausi kushandisa sezvauri ukuda kuti wabuda mumba mamai vani. Something chinotibata because ZANU-PF is doing their meetings every day. Hapana madhitemba, hapana vabvunza, and they are doing marais mapublic meetings ekuti polisi tofanira kubvunza kuti you are doing a public meeting but hamuna kunge mafollowa this procedure wayo. But to my surprise, they go to disable an internal private meeting. The guards who are in the middle of the internal meeting. Polisi yedu haisi kutaridza kwa professional. Polisi yedu iri kuratidza kunge is an extension of ZANU-PF. Once the police yedu aita professional, once the police yedu basa rayo, muchaona kuti all this violence haitiki. Why? Because the ZANU-PF people, they know kuti even vakarwa vanhu havasungwi, even vakaita violence yemhando ipi havasungwi. Because they claim kuti vanhu vavo, if you remember it is a radio, vanhu vakataura vakati ichitemaitefuti mapurisa ndeedu makoti ndeedu. This is a manifestation of what he said. What we
please hold on there. Mr. Kuraone, can you just hold on? Let me take a caller quickly. Hello, caller, makadi enyu.
Tinane makasimba here.
Ai, watakasimba. Tiri kutaura nani, muri kupi caller?
Murutara namkoma AGS Muvindi vari receptor.
Aiwa mkoma AGS Muvindi muteri wedu mukuru kubva kuna 2003. Aenda imberi tinzwe muri kuona sei zviri kuitika izvi.
Tezva ndiri kuona zviri kuitika apa ndiri kuona sekwete kuti ndiri kuona sekunge bati zviri kuitika ndezvekuti zvabuda pachena kuti ZANU-PF yakutya iri kutya ende iri yakushandisa mapurisa nevachuchisi kuita basa sirizvo zvarinofanira kunge vachiita.
Asi kaivo veZANU-PF vanoramba vachiti ichi hachisi chokwadi. Imi munofunga kuti panofanira kugadziriswa sei? Dai hurumende yakateerera maiti chii panyaya?
Aiwa, zvinhu zvagara tinozviziva kubva kupi nekupi. Vamugabe vakazongotaura wani vakuvabviswa pachigaro kuti ndo zvataita, asi vairamba ite first time.
Mm-hmm. Saka tiri kupinda mumaelections iro gore rino, munoona zvichizomira sei?
Ndinoona sekuti vari kutya kunze kwekuti vakatadza kubirira havo, but hei ndezvakutyisa zvavari kuita zvazvo.
Saka kunana South Africa uku imimi kwakamira sei? Our caller there dropped, but he was saying that he feels that, you know, the police favor the ruling party, and he says that from, you know, way back since the rule of the late President Mugabe until he actually was facing his way out of the government, that's when he told the public, according to our last caller, that the police is part of the government. But we've had the government saying itself the police is not part of ZANU-PF or the government. But let's carry on. Vakura one man's gosh, I should put out one a call at our writings.
Yeah, I think this is a clear indication ZANU-PF is afraid of this coming election. They know very well there is nothing to offer the Zimbabweans. Varikusvika this election. Vamunangu vachipinda vaida kuzviita sekuti munhu kwaye, because maybe he thought kuti vanhu vanofungai kuti rega timbovapa mukana. But now he seeing kuti mukana ndapuwa, but I didn't deliver anything. Ndapuwa mukana wakakwana, but I did not deliver anything to the people of Zimbabwe. Saka iko zvinezvi hapasisina kuvhota kwetsitsi. Last time people vazhinji vakavhota nemweya wetsitsi kuti aiwa ngatimupe mukana. But this time around, he knows very well kuti hakushisina mwoyo uyoyo wekuti angatipe mukana timboona, because akapuwa mukana akafeila. So the only way now is to use violence and intimidate people and manipulating my systems, judiciary, zeki, and everything.
Saka imi tombotarisa hedu kuti panguva shoma iyoyi yasara kuti kuzowanikwa kuchiitwa maelections, zvii zvamungakurudzirwa veruzhinji kuti vaite kana vachinge vatarisana nemhirizhonga? Pane imi pamaa muri kumasvingo, zvii zvamaiitawo?
Chekutanga ndechekuti vana veZimbabwe tinofanira kubatana as macitizens. Once we are united, we will be able to look after one another. We'll be able to look after one safety. We'll be able to look after one security. Ndo chinchekutanga. Chechipiri ndechekuti usagara usingazivi umwe wako ari panexi pako. So that once white a problem, you can quickly notify the next person.
Thank you. Thank you there, Mr. Kurawone of the CCC. We were also looking forward to having Regis Charumbira with ZANU-PF, but that brings us to the end of our show. We'd like to thank you, our guests, and of course you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe.